kubatsira nyika kwazviri kuita kuita kuti Zimbabwe inge ichitariswa nedzimwe nyika dzepasi rese nemaziso akafanana nematarisiro anongoitwawo dzimwe nyika. Chinhu chisina kunyatsa kuti nyika yedinzi haidyidzani nedzimwe nyika nekuda kwezvakati nekuda kwezvakati. Saka hurumende yaita zvakakosha chaizvo zvokuvadeedza amai ava kuti vave vazotaura nani nani zvake ari muno munyika vachikurukura maonero avari kuita takanangana nenyaya dzekodzero dzevanhu. Tamirira zvino kuti tichiona kuti amai ava chichavawana ripoti yavo ichazobuda ichiti kudii.
Vamaguhu, munoonawo sei kushanya kwaamai Pillay tichitarisawo kuchema kwaiitwa nevamwe vaiti munyika muri kutyora kodzero dzevanhu?
Zvinobatsira chaizvo pachivanhu vanoti mwana asingacheme anofira mumbereko. Saka ndinobvumirana zvakanyanya navadzikira kuti hurumende yagona. Saka kuuya kwamai ava munyika muno zvichabatsirwa zvakare kuti vaone kuti zviri kuitika muno zviri kuenderana here nezviri kuitika kune dzimwe nyika uye zviri kuenderana here nezviga United Nations zvikuru sei takatarisa Universal Declaration of Human Rights kuti vagari vemuZimbabwe vari kubatwawo here sevanhu sezviri kuitwawo kune dzimwe nyika dziri pasi peUnited Nations.
Vadzikira, mutungamiri wenyika vaMugabe vakawimbisa amai Pillay kuti muZimbabwe kana makuitwa sarudzo dzichange dziri sarudzo dzakachena, tingaona here zvichibudirira?
Ishungu dzavaMugabe idzodzo dzavaitaura ndo maonero avo ndo chido chavo. Asi sekuziva kwatinoita tese zvematongerwo enyika hazvisi zverodhi iri straight. Ndingati pachironga it's like a soccer ball, rinotenderera. Nhasi vaMugabe vataura kudaro hatizive kuti vanokondestana navo vanenge vachizoonawo sei. Tinoziziva tese kuti rimwe gore takuenda maelection mamwe mapolitical party anga kuti kana nhinga akasabva takumubvisa nemasimba. Vamwe vaita mariot mademonstration murodhumu mapurisa akapinda chaizvo bhizi kutenga matiegas. Saka ishungu dzavaMugabe kuti munge mune runyararo. Asi maonero angu ndeyekuti zvakuda kuti zvionekonzi mamwe mapato akazvipira here
vaMaguhu?
Ndingangoti inini kupera kwemhirizhonga munyika munomu handi chinhu chinongoitika nyore nyore. Saka ndinobvumirana nezvataurwa kuti ishunguwo dzavo dzekuti dai zvinhu zvadaro zvichida vari kurevesa zvichida havasi kurevesa. Asi pane basa guru rinofanira kuitwa renational healing, uyewo zvekare panofanira kugadziriswa nyaya yemasecurity sector zvakaita semasoja mapurisa. Vanofanira kudzidziswa kuti kana nyika ichinge yakuita sarudzo responsibility yavo ndeyei musarudzo.
Vadzikira, vaMugabe nhasi chaiye vadzokorora mashoko avo ekuti nyika haitambiri vanhu vanoda kunge vachitevera zvechingo chani. Hakusi kutyora here kodzero dzevanhu pamberi paiwa amai Pillay?
Naiwe jonga, amai Pillay ava ndiani kuanonzi haataurirwe zvinofungwa naprezidendi wenyika? Purezidendi wenyika ega ega ane kodzero yekutaura pfungwa dzake. Hamungati vaMugabe ngavanyarire kutaura pfungwa dzake, unotowana amai Pillay ndiani anonzi amai Pillay? Ndo dambudziko ratinaro iyoyo kuti kwakauya tumwe tuvanhu tunochibva kunze kwenyika uku hongu vakakosha nokuda kwemahofisi ava handiti moti kwaya tibhajuka maakumhanyisana maakutukana nokuti kwaya mukadzi wanatumonzi anoona zviri kuitika. VaMugabe vakagara vachita kuti havafarire zvongochani, ndo pozisheni yavo, ndo pfungwa dzavo. Vane kodzero yekutaura pfungwa dzavo, tese ngatisununguke yekutaura zvatinofunga.
VaMaguhu, munoti panyaya?
Iya, ndinobvumirana nezvataurwa navadzikira kuti vaMugabe vari kutaurawo pfungwa dzavo se one among millions in Zimbabwe. Ivo pachezvavo vagara vataura kuti havafariri ngochani.
Ndikandipindura jonga, ndiva kupokana nezvataurwa nemutauri kuti vaMugabe vataura semunhu one among millions. Kuzvinyepera kwavari kuita mukoma ava kuti vaMugabe vanganzi is one among millions. Kana munhu ari mutungamiri wenyika akataura pozisheni yaataura, ndo pozisheni yenyika iyoyo papurezidendi, uyezve ipozisheni iri pamutemo yangazvirege kudi kupiswa izvozvozvo.
Asika takaita outreach program yekunobvunza pfungwa dzevanhu. Saka iko zvinezvi kana vaMugabe vachiti kwete ngochani, havasi kutaura zveconstitution, vari kutaura pfungwa dzavo secontribution kuprocess iripo iko zvino yekunyura bumbira idzo remutemo. Saka hausati wamutemo, purezidendi mashoko avo anonyanya kukosha zvikuru sei kana vachiita zvinhu zvavari kuwana simba riri kubva mubumbiro remutemo wenyika rinova ndo ratiri kuedza kugadzira pari zvino.